Your gangster movement.
Killer T.
Ndakandichinetseka kubhadhara renti zvisiri kubatana ndisina kana senti minamato chingopira kuna tenzi ndichiti dai rikabudirira zveti panga pakuda zvibhotoro kana 20 ndimbofarisa ndimbobvisa kana stresi konhatsi ndazvaiwana keshi hapana pakazondisiya ndega tenzi kuri kumba ndabhadhara magetsi zvese ndabhadhara renti apa ndine mukuru wemabhendi saka nhatsi kubvura ngoma chete
vakomana toenda kumba nguva iko
vana kwaya
Pascana tenda kumbangurai
Pana kwaetsa
Vakomana tenda kumbangurai ko
Pana kwaetsa
Pascana tenda kumbangurai
Pana kwaetsa
Tikudambo tamba bawa
Chika kwaetsa
Vakomana tenda kumbangurai
Pana kwaetsa
Tikudambo tamba bawa
Chika kwaetsa
Pascana tenda kumbangurai
Life yacho inomborwadza kunge munhu wafirwa namai Kutombo zvamurwa nenhamonge uchafa Stress inomborova, depression inomborova Ndotanga kufunga kuti manje nchaita se
Kunyangwa kusina zesa, tarisaona manje tese takageza Mari choma yatinei tikibheja kose ndikaenda kumba ndaite stress Vakomana toenda kumba nguva iko
Kana kwaedza
Vasikana toenda kumba nguvai
Kana kwaedza
Vakomana toenda kumba nguva iko
Kana kwaedza
Vasikana toenda kumba nguvai
Kana kwaedza
Tikudambo tamba bawa
Chika kwaedza
Vakomana toenda kumba nguvai
Kana kwaedza
Tikudambo tamba bawa
Chika kwaedza
Vasikana toenda kumba nguvai
Ndakandichinetseka kubhadhara renti zvisiri kubatana ndisina kana senti minamato chingopira kuna tenzi ndichiti dai rikabudirira zveti panga pakuda zvibhotoro kana 20 ndimbofarisa ndimbobvisa kana stresi konhatsi ndazvaiwana keshi hapana pakazondisiya ndega tenzi kuri kumba ndabhadhara magetsi zvese ndabhadhara renti apa ndine mukuru wemabhendi saka nhatsi kubvura ngoma chete
vakomana